Muonyori mukurumbazi rezvekuburiswa kwemashoko vaNick Mangwana vaudza Studio 7 kuti maonero ebazi ravo ndeekuti zvakakosha kuti veruzhinji vawane mashoko pamusoro peCOVID-19 kuitira kuti vakwanise kuzvidzivirira pamwe nekudzivirira vamwe kubva kudenda iri.
Tingati vakamhanya kumasaro vakamhanya, asi tiri kuita zvese zvatinokwanisa nepese patinogona kuti mashoko aende kuvanhu. Tirikuona kwamunoita vanotarisawo mashoko, vanozviona kuti zveshuwa mashoko ari kubatanidzwa achiendeswa kuvanhu nenzira dzakasiyana-siyana sana nemitoo yakasiyana-siyana. Vanodawo zvamatare vanoita zvamatare, asi pari zvino isusu tipa hondo yekurwisana nechirwere ichi chechikosoro necovid-19.
Zvimwe zvinodiwa nemutongo wedare kuti hurumende izivise veruzhinji kuti mhando yeutachiwana hwecovid-19 uhwo hune ukasha hwakabva kusouth africa hwave munyika here uye kuti vari kuitei nezvahwo. VaMangwana vati havagoni kuita izvi pari zvino.
Kune zvimwe zvinonetsa kuti vati sangai manotsvaga kulaboratari, kana maotsvaga kulaboratari kuti chirwere chakabvara kusouth africa chirimo muno here chiudzai vanhu. Hongu manebva ari kutoita izvozvo panguva yaanenge vambopedza vakangotipa information yaitotoendesa kuvanhu, hatina kana problem nazvo. Mashoko kuvanhu ndozvaenda.
Mumashoko avo kudare, mukuru anoona nezvekurapwa kwezvirwere mubazi reutano Dr. Maxwell Hoven vakati bazi ravo rinoburisa mashoko akakwana pamusoro pecovid-19 uye vanoshandisa mapepanhau nepenyuro nemadandemutande akasiyana-siyana kuita izvi. Vanotiwo manyepo kuti uwandu hwevanhu vari kuongororwa nekufa huri kuburiswa nehurumende ndehwemanyepo, vachiti vanotaura izvi havazive zvinodiwa pakurwisana nedenda iri. Zvichakadai, zvisinei nemashoko avaMangwana naDr. Hoven, veruzhinji vanoti havana ruzivo rwakakwana pamusoro penzvimbo dziri kuongororwa COVID-19. Mumwe mugari wepamupandawana kwaGutu vaLast Mafuratidze vati vazhinji vari murima pamusoro pedenda iri.
Maresidensi haatombozivi kuti covid yacho kana zvinonotesa kuchipatara kupi uye zvinofambiswa sei, zvinobhadharwa mari here kana kuti hakubhadharwi.
Vamuseki vaBhanire vepamutoko vaudza Studio 7 kuti kunyange hazvo vachiziva kuti kune COVID-19 uye yakatombouraya vanhu munzvimbo iyi, havana ruzivo rwenzvimbo dziri kuitwa ongororo yedenda iri.
Hakuna vanhu chavo chaivo vanaiva vachiti kana kuti kupa information inenge inotestiwa pakati, hapana. Kana kuti chirwere chekusungozi kana kuti kune chirwere chiri kubva kusouth africa chakati simbei, kati tizive kuti zvinonyatsofamba sei chaizvo. Hapana information yakanyatsokukwana chaizvoizvo.
Vatori venhau vanotiwo havawani mashoko avanoda nguva dzose pamusoro pecovid-19 kubva kuhurumende. Mupepeti webepanhau reHealth Times vaMichael Barisa vati mutongo weHigh Court wakakosha chose, vachiti kana hurumende ikautevedza zvichabatsira vakawanda. Vatiwo vakuru vakuru mubazi rezveutano nehofisi yemutungamiri wenyika inoona nezvecovid-19 havaburisi mashoko kunyange kuvatori venhau.
Hausisikwanisa kuwana information yako paukuda. Zvasiyana kune dzimwe nyika dzokuti unoona kuti minista wehealth kuti kunana south africa anobuda everyday achinyatsotaura. Vachatonha vari kuvachibvunza achipindura achipa seisei, but munomu hatina zvakadaro. Tikatatoza kubveni izvino kubvapanguva yekumashure apo ndizobhadhaya nevati minista chazvakangonari kusvika nhasi. Saka nyaya yetransparency mutengo recovid-19 reportage muzimbabwe I think idambudziko hombe chairo chaiyo.
Vaimbo vegurukota rezveutano muhurumende yemubatanidzwa zvakare vari munyori anoona nezveutano mubato guru unopikisa remdc alliance Dr. Henry Madzorera vati ichokwadi kuti hurumende haisi kuburisa mashoko akakwana pamusoro pekuongororwa kwedenda iri pamwe nevanhu vanenge vafa.
Nzvimbo zhinji hadzina maadmission facilities. Information yatofanira kugara takapuwa nehurumende vachitiudza kuti enda pakati. Even rapid response number yavo yeya 2019 haina kwakushanda zvakanaka, havatipe information yakakwana. Iko kutestiwa vanhu varimbotestiwa kupi, kuprivati kupublic? Vekupublic vangani yavari kuti vari kutesta mahara?
Vatiwo zvinosimisa kuti vanhu vari kurwara necovid-19 vari kubirwa mari dzakawanda nekuda kwekuti hurumende haisi kubuda pachena pamusoro pekuti vanhu vane denda iri vanorapwa kupi uye sei.
Tiri kunzwa vanhu vari kubhadhara some $190 kutakurwa neambulance for a distance of 10 kilometers, 5 kilometers, $190. Tiri kunzwa vanhu vari kuti usati wapinda muchipatara zvipatara zviri kukumbira $800. Vanhu vangani vanokwanisa kuburisa $800 pakati peusiku? Kunyange masikati machena chaivo imari yakawandisa kurova kuti tiri kusendesa vamwe vanhu kuti vafe vasati vatombowana chansi yekuwana rubetsero kuzvipatara.
vatenda misa Zimbabwe nekuenda kudare vachiti vanoimba kuti izvi zvichaita kuti hurumende ibude pachena pamusoro pecovid-19. Dare repamusoro rakatura mutongo uyu mushure mekunge Media Institute of Southern Africa Zimbabwe yasvitsa chikumbiro chekuti bazi rezveutano nebazi rekuburiswa kwemashoko anofanira kuburisa mashoko akazara pamusoro pekuongororwa kwecovid-19, kurapwa kwevanhu vane chirwere ichi pamwe nematanho ari kuitwa kudzivirira kupararira kweutachiwana uhwu. Muchikumbiro chayo Misa Zimbabwe yaidawo kuti mapazi aya azivise uwandu hwevanhu vane denda iri mumatunhu ese munyika pamwe neuwandu hwevanhu vari kupinda munyika uye kuti vane covid-19 here kana kuti kwete. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.